tinoti Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa Zimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita se-US Africa Leaders Summit, ngavateerewo kutaura kweAfrica. Zimbabwe yakataura, SADC ikataura, Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo. Saka kunga kuva kusindimara nemoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese.
Asi ka America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra-1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu, hamutemerwe zviga neimwe nyika, because hamusi pasi pedzimwe nyika, muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho, chingava chemuhlovo upi kana mutovo upi. Nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra-2008, pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations. Zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama kupfuura kune dzimwe. Zvakaenda kuUnited Nations, United Nations ikazviramba, ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi. Asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe pasi pezvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations, zvinova zvisiri pamurawo wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remutemo runonzi Constitution, kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe, toita zvinoda America. Mangwana toteerera zvinoda China, kusvera mangwana toteerera zvinoda South Africa, kuti rinotevera toteerera zvinoda kana kuti Russia. Ko isu sezvizvarwa zveZimbabwe chazoita riine zvatinoda?